KG Nasinda muka makuseni nchida kutraira mudere Parira ka sound ke iPhone iriko pa gram Panga panika nice kachida kutaura neni Superstar murisei chimbo taura ineni Ndamti WD shkanza cooking pudding Uya ti discuss ekoza Oso schooling haka naka ironke haka ndisira mfuira Uri bizere pa weekend chimbo enda unotuina Maksensen kachida kutaura neni Superstar murisei chimbo taura ineni Pamcha buda muvideo renyu uda ineni Pamcha biga mafans enyu biga ineni Maksensen kachida kutaura neni Superstar murisei chimbo taura ineni Pamcha buda muvideo renyu uda ineni Pamcha biga mafans enyu biga ineni Kamu salad karalejik to cold water Kanondi danda kataro chero nsina mota Tine musanga no mrume wese nga atanwe Wese aripano asina msikana nga apanwe Kunditi uya pa 10 cause my parents angwa hapo I told you uya kwedu cause ikweda kuna trouble Brothers can't believe it faku kaya udni kunyepa Ye father mupurisa but she's falling for a rapper Maksensen kachida kutaura neni Superstar murisei chimbo taura ineni Pamcha buda muvideo renyu uda ineni Pamcha biga mafans enyu biga ineni Maksensen kachida kutaura neni Superstar murisei chimbo taura ineni Pamcha buda muvideo renyu uda ineni Pamcha biga mafans enyu biga ineni